Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mwe muvhuro Gumiguru 24/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yomanikidza varairidzi kuti varatidzire kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende zvibviswe mangwana ichiti
dai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dze anti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo.
Asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti izvi hazvina maturo ose nekuti
tikuramba tichishungurudzika nekudistribua kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanze musangano wateachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanchini.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chopona nepasaka reshumba mumutambo wecricket neSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mugungano reSADC dzakatarisirwa kubatana neZimbabwe mangwana dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi mamwe masangano evarairidzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutauri webazi redzidzo vataungana ndoro vati varairidzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo. Saka ukaona paine munhu anozviti ndewe muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day, hai ndoononge munhu anenge akarashika.
Mamwe masangano evarairidzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nhengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana. Asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vaka vorasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudistribua kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanze musangano wateachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanctions. Asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi. Tiri kutiwo muno Zimbabwe. Chero kana America ine foreign policy ayo, isusu tine zvatakatadza. Tinoona kuti pa foreign policy America vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi, havadi vanhu vanobirira maelection, havadi vanhu vanombunyikidza vamwe. Kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe, ichiramba ichibirira maelections, ngaiite izvozvo, asi ine plan wo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi. Hazvidi kuti vana vaungane vachiimba, hazvidi mapoemu, zvinoda kuti hurumende inge ine plan, an economic plan.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko mangwana kuState House vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi, ukuwo vaimbi vachizotarisirwa kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza Aquatic Complex vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko. Vanotungamira nhengo dzezanu PF muparamende vapupuraito Garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa, kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita.
Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe. Asi hurumende yezanu PF ngaisandure mabatiro anoita zvizvarwa zvenyika inoyi. Ngaitarise kuipa kwakaita kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu. Izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese veZimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve.
Nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica dzakatemera Zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. America inoti Zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe. Inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika, asi vanotonga nedemo chete. Zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001. America inoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama, kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kukanganisa upfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri kufara kuti Africa yadzokera patakanga tiri kumakore ekuma1960 na 1970, ekuti mumwe wedu akatatapurwa nesu tese muAfrica tatatapurwa. Saka pane nyaya yemasanctions America yatatapurana neAfrica, inyika hombe inoda ushamwari muAfrica. Hezvo kwaana kwedzimwe nyika dziridi dzaakuuya dzichinanzva kuti paukuru ipapo.
Inyika dzipi dzi vaMutsvangwa mungapa muenzaniso?
Ana Russia vapo, ana Turkey varipo, ana Iran, ana China. Takati wandei nyika dzavaudza kuti pasi pati sandarara. Saka America inotoda ushamwari. Dai yambonzwa nzeve dzayo tunopfunga dzevanhu vemuAfrica vari kuti nyaya inyaya yemasanctions inezimbabwe hatisi kuida, zvingabatire zvachose.
Muromo hauzarirwe nerwizika vaMutsvangwa. Zvii zvamuri kuitawo imimi sehurumende yezanu PF kuona kuti magadzirisa nyaya dzezveupfumi kunyange paine zvirango zvacho?
Isu vezanu PF chatirikuita ndechekuti mafanishenz angae akanga ari ekuti mari isapinde muZimbabwe. Saka mari yekufambisa upfumi, yekuvandutsa upfumi, capital ikashayika munyika, vanhu upenyu hwavo hunoramba huri hurombe. Saka nyika inobva yadzokera kumashure. Paimbori zvana indigenization zvaitopamudzira pamasanctions eAmerica kuti mari isapinde munyika. President vabvisa zvese izvozvo, zvekare vakupa mubayiro wepremium on investment kumafunds ari kupinda munyika medu. Izvi zviri kufadza mabhodhirumu emakambani mazhinji pasi rino rese, nyika dzakasiyana siyana, kuti vachitanga kuita tangemutambi uya muZimbabwe kuti vabvisa mainvestment avo. Iko kundokubvisa masanctions netsvimbo tsvuku chaiyo inovaparadza kuti tivake ikonomi yedu nekuuza mari itsva inovandisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Sezvo vakafunda zvachose, vane urongwa hwakapiwa naMwari hweupfumi hwusinaani hunoita kuti munhu arwere mafuti, arwere muromo.
Asi kaivo veAmerica nevamwe havari kuti munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya yemhirizhonga vachipomera bato renyu rezanu PF.
Tsvangwa yekungogumburika kwenyika yaifunga kuti masanctions aya anotiviga. Zvino zvakona zvinoya kuhwanda neshizha, America ichikuda kutaura kuti mhirizhonga kune nyika zhinji dzainofambidzana nadzo dzinoita mumwe mashure pasi panapa pane nyaya dzezvepolitics imugara muno muafrica kamisa hatinyanya dzipoindi because tinotaudzwana nemunhu wese haina yacho ainoita nadzo asi 20 years nemutemo chaiwo wenyika masanchez asimbora president pasinobva kucongress takabvitwa nezirai kuti takabvutira varungu vechianglosaxon minda ndonyaya ichaito iripo.
Mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa vari parunhare muharare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weHuman and People's Rights uri kuitirwa kuGambia pari zvino, uye vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi nevezanupf vachiti vari kuvandudza mitemo uye munyika mune utongo hwejekerere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vachangobva kumusangano uri kuitirwa kuGambia wekodzero dzevanhu.
Nyaya yekutanga inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeavo vanoshanda vakazvimirira vega nevemapato anopikisana nehurumende, maopposition political parties. So pane issue yewhat we call pachirungu shrinking civic space. Tiri kuona izvozvo pane bhiri riri muparamende reprivate voluntary organization abandonment bill, iro riri kuisa chitsungo chekuti mabhuka ose anoshanda akazvimirira ega anofanira kuti anyorese, kana achinge anyoresa shanda nemitemo yavanenge vapiwa inozovhechitiwa nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo vamandinde?
Tiri kuteerera mashoko anonyanya kutaurwa zvikuru nemutungamiri wehurumende nevamwe makabhineti minista vanotaura zvikuru nyaya yokuti iyo pane maNGO ari kunzi ari kuita humbimbi ndoga, ari kushanda zvekuda kupitidzira hurumende, vanofamba vachinonepa kunze. Zvinova izvo zvatiri kutiuko kungozorana zvinhu zvemanyepo, nekuti chinenge chiripo ndeyekuti tikati kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kunyimwa mabhero, vanhu vari kusungwa dzevanhu vanenge vari vemaopposition political parties, vanhu veruling party vakakomita the same offences havasi kusungwa. Tonzi muri kunyepa, asi chokwadi chinenge chiri pachena panyaya dzakadaro. Saka pane nyaya dzakafanana neidzozvo. Tobva tarisa zvakare nyaya dzatinoona dzekuti kana muchienda kusarudzo malike last time we observed kuti maopposition political parties were not getting sufficient campaign stress, like campaign rallies aibhanwa vanhu vachisungwa nekushungurudzwa. Takaona zvakaitika kukwete nekuti vanhu vakapesekusira vachaya. So imwe yenyaya dziri kubuda.
Asi misangano yakadai inoshanda here vamandinde? Nekuti vamwe vanoti vatungamiri vemuAfrica havateedzere zvinenge zvichitaurwa kumisangano yakadai, kusanganisirawo imo muZimbabwe.
Ukaona kukura kunenge kwakaita delegation yeZimbabwe, inoratidza kuti inoteerera zvikuru zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Iyo chainoedza kuita kuda kuzvichenesa munyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaGilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari, kunyanya vanenge vachibva kune dzimwe nyika vachienda kumusha pazoro reAfrica Day, kuti vasamhanye kana kunwa doro, sezvo uwandu hwevanhu vari kupinda mutsaona panguva dzezororo huri kuwanda. VaJuru vanoti rimwe dambudziko riri kutarisana nevatyairi kunyanya vemabhazi kumiswa nemakoronyera nekubirwa panguva dzezororo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pazoro reAfrica Days sangana reInternational Cross-Border Trade Association tinokurudzira vatyairi vasina kufarisa, vatyairi vasina kunwa zvinodhaka, vatyairi vasina kunwa mvura inoita kuti vanzwe sevakati ngwarei kudarika zvavari. Tinokurudzira vatyairi kuti vakoshese upenyu hwevanofamba navo, vakoshese upenyu hwevana vechikoro, upenyu hweavo vanokrosa mabhodha vachiriritira mhuri dzavo. Zvekare tinokurudzirawo kuti vari kunze kwenyika vazive kuti pane zvakawanda zvinoitika zvinogona kuvaisa panjodzi. Saka tine chingovakurudzira vanhu vese ivavo kuti vange vachingongwarirawo uye kungwarira nematsotsi panguva ino. Tichikurudzira zvekare dzehurumende dzeAfrica kuti inguva yekuti vange vachirangarira vana veAfrica vanotambura, vana veAfrica vasina cheuiri, kuti vange vachiisa mitemo inorerutsa kunyanya pakuyambuka mabhodha munhu achibhadhara juti rinonzwisisika, kunyanya munhu achiyambuka bhodha zvekuti munhu aabvumirwe kuyambuka bhodha asina kana pasipoti sezvinoitwa kunyika dzakaita sangana Europe. Tinge takabata saizvozvo sevari veAfrica.
Tinoona zvakare nyaya iyoyi yekumabhodha yanga iri kunetsa pane vanoita zvekufamba macross border vamunomirira. Zvakamira sei pari zvino
kumabhodha? Zvachangomira zvakadaro, asi dambudziko ratinaro pari zvino nderebhodha reBridge rinovera kudhura zvinotyisa, mitengo yakawedzerwa nekuda kwekuvandudzwa rakaitwa. Saka tinoona kuti zvinhu zviri kuzopedzisira zvaita kuti kuno munhu achashandisa chinhu ndiye anozonyanya kukuvara, nekuti uya apfuura nepabhodha akadhurisirwa anongozowedzera mitengo. Zvakure zvakuvadza vana veZimbabwe vanenge vachizoshandisa zvinhu zvinenge zvauya kuburikidza necross border trading.
Zvii zvamunga kurudzira hurumende panyaya iyi?
Hurumende tinokurudzira kuti ikoshese vanhu kwete kukoshesa mari, nekuti mari inotorwa nehurumende yemichero ndimari inenge ichifanwa kunge ichibatsira vanhu. Saka kana ikange yakutokonzeresa kuti vanhu vatambure, zvakura izvo kuti hapachisina cheuyira, hapachisina chazviri kubatsira kunge vachitora mari kuti vanhu vange vachibatsirikana, zvakuda kuti vakutotora mari kuti vanhu vatambure.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura naMavelous Muchanganya uye weStudio 7 vari kuSouth Africa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezveupfumi kuBritain vaRishi Sunak vave kutarisirwa kutora chigaro chekuva muutungamiri wehurumende yeBritain. Izvi zvinotevera kusiya basa kwakaita amai Liz Truss. VaSunak vane makore 42 ekuberekwa uye ndiye munhu asiri muchena wekutanga kutungamira hurumende yeBritain. Vabereki vavo vakaberekerwa kuKenya nekuTanzania muAfrica, kunyange hazvo vari verudzi rwechiIndia. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru panyaya dzekuferefeta nyaya dzeuori ari chizvarwa chekuPakistan, Ashad Sharif, anonzi akaurayiwa nemapurisa emuKenya pavainge vakavhara mugwagwa kana kuti roadblock. Mapurisa anoti akamupfuura asingazive kuti ndiye mutori wenhau. Mutori wenhau uyu ane vanhu vanomutevera paTwitter vanodarika 2 million, uye aingaenda kunopotera kuKenya mushure mekutiza kuPakistan nenyaya yekutyisidzirwa nerufu. Pakistan yakurudzira hurumende yeKenya kuti iferefete firo yakaita mutori wenhau uyu. Ukraine iri kuramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti iri kuda kushandisa chombo chinoparadza, ichiti iyo Russia ndiyo iri kuda kuita izvi yozonyepera Ukraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo chete ingakwanisa kushandisa zvombo zvemhando yenuclear. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNATO kubva kuBritain, United States neFrance Anoti hurukuro yavaita parunare negurukotare zvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu yaburitsa pachena zvavari kutaura zvekuti havafunge kuti Ukraine ichashandisa chombo chinoparadza. Zimbabwe iri pakati penyika mumakore makumi maviri nemashanu adarika ine madzimai akawanda anofa achisununguka kana kuti vachibvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kana upenyu hwemudzimai usiri munjodzi kana kuti asina kubatwa chibharo hakutenderwe munyika. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu varikurudzira kuti mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri weTermination of Pregnancy Act wa1977 ubviswe nekuti uri kupa kuti madzimai aende kune vanhu vasiri vana mazvikokota kunobvisa nhumbu vachizoguma varasikirwa neupenyu. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Christopher Cairo Zimbizi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vanobatsira madzimai aya kubvisa nhumbu vashandi vemuzvipatara nemakiriniki.
Unfortunately vanhu vari kuita backyard abortion, yatinoti illegal abortion, and unfortunately zviri kuitwa nemachiremba, manesi, mastudent nurse nevamwe vanhu nje vanozvidiva nenge paine ruzivo rweizvozvi, but vakawanda vacho vanenge vasina ruzivo and zvinozopedzisa zvakonzeresa njodzi dzakaita sekuti panoita infection yechibereko inonzi sepsis inokwanisa kuita kuti chibereko chiore because panenge paine zvinenge zvasarira tisina kunyatsokirinwa, tisina kunyatsosukwa zvakanaka. Munhu anogona kutoshaya nekuda kwesepsis iyoyi, munhu anogona kubleeda stereki, anogona kushaya futi nekubleeda ikoko.
Kunyange paine mutemo unorambidza kubviswa kwenhumbu, Dr. Zimbizi vanoti hapana anosungwa akaenda kunorapwa asangana nematambudziko achibvisa nhumbu zvisiri pamutemo, nokuti basa ravana chiremba nderekungorapa vanhu vasingabvunze zvakawanda.
Nauye abortion kubvisa nhumbu muZimbabwe hazvisi pamutemo nekuda kwemutemo unonzi Termination of Pregnancy Act of Zimbabwe which was enacted in 1977. Hazvisi pamutemo and mutemo ukachikorwa iwoyu unotakura mutongo between 5 and 10 years mujere. Hapana option yefine. Asi pane dzimwe nzvimbo anonzi maconditions painobvumidzwa kuti iitwe, that is kana nhumbu isati yapfuura 22 to 24 weeks dzekukura and inofanira kunge paine mvumo yemachiremba mairi ne one specialist, ndeyekuti kana kuendera mberi kwenhumbu kuchizoisa upenyu hwamai patsaona, kana kuti munhu kana akaitwa zvekurepwa kana kuti inonzi incest which is bonde rinoitika between hama nehama, hanzvadzi nehanzvadzi kana kuti baba nemwana.
Mukuru weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti vane chirongwa chokudzidzisa madzimai nezvemutemo iwoyu nekuvakurudzira kuti vasatya kuenda kunorapwa kuzvipatara sezvo upenyu hwavo hwakakosha.
Parizvino tiri kufamba tichidzidzisa madzimai maererano nezvemutemo wekubva kwepamuviri watinotiwo Termination of Pregnancy Act, nekuvadzidzisa zvakare pamusoro pechirongwa chakaiswa nehurumende chinotarisa kuchengetedzwa kana kuti kurapwa kwemadzimai vanenge vabva pamuviri.
Mukuru weWomen's Coalition Zimbabwe Harare Chapter Amai Charity Mandishona vanoti dambudziko rekubvisa mimba rakakura chose.
Nyaya yenhumbu dziri kuitika zveshuwa ndofunga pane nyaya iri kutirwadza. Vana vari kufa nekuenda kunobviswa nhumbu idzodzi, even vanhu vakuru vari kufa, vamwe vari kubva vazoya developa makensa vatamba tamba nechibereko chiye nhumbu iye yazobva zvisina kunatsotsarukana. Saka isu tiri kuti dai kwagadziriswa mutemo wekuti vanhu vakwanise kuti akaita nhumbu anenge achiona kuti akwanise kunoibviswa.
Sangano rinoona nezvekodzero dzemadzimai akazvitakura reGood Master rinoti muna 2016 vakadzi vakabvisa pamuviri zvisiri pamutemo vaisvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu uye ane mazana masere kana kuti 66,800. Nyaya yekuti madzimai atenderwe kunobvisa nhumbu inounza kusabatana munyika, sezvo vamwe zvikuru vemakereke vanoti kuita izvi kwakangofanana nekuuraya munhu. MuAfrica nyika dzinoita kuti zvive nyore kubvisa nhumbu iCape Verde, South Africa neTunisia. Gakava iri riri kuitikawo muAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapenidzi.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chapona nepasaka reshumba nhasi makwikwi T20 World Cup 2022 kuAustralia mutambo neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe iyanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemaChevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo zvinombozikanwa here, hazvina garantizve. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina, isi tingofunga kuti hainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Scandaraza, Regis Chakabva naShawn Williams kwakandwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket neRugby Edmond Mutetwa anoti pointi yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Pointi yetawana paSouth Africa pointi yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisi kuona chichatitadzisa kutenda kumberi uku. Zvokuti tikabata ningini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shawn Williams naCraig Evin. Hatingi zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kuti vasvike pachinhano cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanopikisa vachipomemera ZANU-PF mhosva yekukanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararo, asi ZANU-PF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 maniru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yoshorwa nekumanikidza varairidzi kuti vanoratidzira nenyaya yezvirango vana vechikoro vachinyora bvunzo. Zimbabwe cricket yoita mangange neSouth Africa mutambo watambirwa kuAustralia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubhu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semdloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare eBotswana eSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemeli galithi galisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo akusongindawo kumbe isigcawu sezo politiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers we believe are not political.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Kuyadanisa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro, isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olweMinistry of Primary and Secondary Education, uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education, can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise abancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa eziza kwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iStudio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aso zijeziso ezi yenza lokho abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfer zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapho ezingabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kwenziwe ama checks properly kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngapi ihamba njani amabhenki lawa agcine bona ukuthi kungcono ukuyekela ukudlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becine beluza imali zonke leziyana ezokuthi kwenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ukubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo eqalisile sokule 22 years, ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo $40 billion kade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyathengisela-ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and as long as umhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Manje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akenilekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu baya be-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawo ngoba aza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalele Central Committee yevandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengeZaphu sithi yimpukani elanda isilonda esilephunga. Ngakho-ke Nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli, uyadila lesilonda, ulungise lapho konakale khona, ngokuklina okwakuqala, okwesibili, ufake umuthi, okwesithathu, ufake ibandage.
Ayisikho yini lokho esikubonayo, Ndlovu, nxa abakhokheli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza.
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befake ibandage, bona babhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya. Yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga, ngabantu abangela kukhalipha engqondweni. Okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo.
Nje kwenziweni ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe, njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke.
Umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha, siye masha, siye gida, sijayivele ukuthi isilonda siphone. Angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho. Thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise, abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama election ayenze ngendlela eqondileyo. Yikho kuzayenza ama sentences lawo akhitshwe.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leZANU PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolitshini kobulawayo lapho adembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi lakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nationality, your national serious as a people. They come here, they give you things, not here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla leZaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala silithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Yikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengayivoteli ibandla elibusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla leZANU PF alilamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
IZANU in the first place kayilaland, i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public public service commission yiba abayin charge ngezinto lezo icampaign ye uvi lokho vele kunjalo vele izamihlale njalo
intsha yebandla lezanupf kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kasibanda uadmire maskati yinkokheli kwabatsha kubandla lezanupf
ukuchonga uchairman wethu ukomrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kontanga istand kumba wafacilitate le ama stands bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abanengi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhiwa ukuthi banike ama stands berente bebhadala bona fana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kuhleli oluhle olungasolo ecampaign kodwa lokuthi luyempower ontanga
omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama youth sithole ama stands but inkinga yokuthi ama youth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us online
ibandla lezanupf lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgqinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe ngiyimela estudio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha kweleBhilithane kulandela ukusuka kukankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba beReuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bathedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ela Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ela Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapolisa kwele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kuseyafika umgqibelo. Umivis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. Emozambique lapha next door lati seyathotakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshwe ipolio kwenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe engasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe engasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempilakahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlanganelayo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukhanya lokho ku baby health card.
Abezempila kahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labo hlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi leAfrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Ine siphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekonferense siyatshenga ikubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and the EVEC ile nkinga yokubana ilungisise iindaba ezinjengazonezi ngenxa yokubana ukhetho mabiyenza under such circumstances kuyatshengisela ukuthi-ke akuna kuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uqhiye ukubana ke akuvunyelwe ukubana abantu bebe kuze le-polling station ikakhulu bela irigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Paul izawenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi lakuma-commissions zaseZimbabwe ukubana iveze sobani ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziswa ngendlela ngenkosiyenzi.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungisise ngenxa yokubana ku benefit anyone political party as a contest ukubana ke ibe ke inkulumende ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo ke olulu abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziva isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into eqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo ezigoga bayancediswa ukuvota. Kodwa-ke lesincumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abekhona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba kuthiwa ngama-polling agents ama-opposition lawe-ruling party bonke ababekhona babe bekhona emncintisaneni nalo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendleleni. Kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele i-ZANU-PF ngamanga lawo. Umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje uphele kabe kudingakala ukuthi ancediswe.
Ye, ibandla le-CCC lithi kulabantu emadobho kade bencediswa libandla lezano besezihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe sivotela thina ungele usivotela sokunika ihlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho.
Yabona ukukhomenta ngezinto ze-CCC akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho, ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bezanjile. Ngiya ngitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma kobulawayo ngibe yi-candidate mina 2013 naba yi-candidate 2018 against i-opposition NDC sidliwa i-opposition asikaze sicomplaine.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye eseHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa sike sizwe besiculela lapha
utho seven weeks. Yeah, last time yeah, 9 weeks, 7 weeks, and siyasipota siyendaweni ezishonile. Sometimes sishaya kuma concert halls, sometimes sishaya kuma, well, all the time it's concert halls, but sometimes it's a semi university, and sometimes it's a uma concert hall. Concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times, see Chaila, a university, see a performance in Dambama, but during the day, see a workshop. Mainly we do a lecture demo, where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Buru. Xoxela nje ngalapho esivela khona, sibanika nje lolwazi ngemgido yakithi, sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimbube.
Zefunde, zefunde, watabo mdali, obunja zange wabona, hayu ya chisa, uyafuta.
Nobuntu, lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama. Ubuntu sonke siyabazi buthando, ukuzehlisa, kindness. Siyabonga, thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya.
Maleso isa zito muwewe dwa. Nilesi takishi nengi nifuna wena. Nilesi takishi nengi nifuna wena. Uchando lako lumnandi gimi nange.
Lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu eli esivakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.